Apo hurumende iri kuedza kutora matanho ekuchengetedza uremu hwemari munyika itsva yeZig kuburikidza nekutumira mapurisa kuti asunge vanotenga nekutengesa marumigwagwa zvisiri pamutemo. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti hadzioni paine chinobuda. Izvi zviri kuuya apo vanochinja mari pamusika mutema vari kunzi vave nenzira itsva yekuita nayo basa ravo yekumirira vatengi pamikova yezvitoro vachivapa makadhi avo ekumabhanga kuti vashandise ivo vopiwa mari iri mumadhora ekuamerica vachitenga dhora rekuamerica nemazigi 10 nemashanu kana kudarika. Pamutemo dhora rekuamerica rinofanirwa kutengwa nemazigi 10 nematatu. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS vaJohn Mufukare vanoti chinonetsa ndechekuti izvi zvinoitika pakati pevanhu vaviri vanenge vawirirana.
Handioni zvichishanda because nyaya yeparallel market is a willing buyer, willing seller situation. Saka kuti ungazvicontrola through legislation zvinotonetsa. Saya ziri zvokuti vanhu vari kufosekedzwa then waiti tinogona kuimisa nelegislation. But this is a situation where the buyer and the seller are fully agreed.
Vanoongorora zveupfumi vachitungamira sangano recommon markets for liberal solutions kana kuti komalisa vari Joyce Ngwenya vanotsinhira vachiti kubva vaita zvidzidzo zveupfumi havasati vaona kana kunzwa nezvenyika yakabudirira kuparadza musika mutema.
Musika mutema haugadzirike, unongogadzirika nokugadzirisa mari chinhu. Saka apa pandofunga vari kuedza kungoda kufadzana, handifunge kuti zvinokwanisika, nokuti kana munhu akabata kadhi rake akamira musupamaketi achiti ndite mari yesdollars ndokupa kadhi unotenga, handifunge kuti pane mhosva yainenge apara.
Muzvinabhizimusi vari nhengo yeZanu PF vaGilbert Muponda vanoti dambudziko remusika mutema ritori nhaka yakabva kumari yakare yebond notes kana kuti RTGS, nekudaro chinhu chichatinetsei kuchiparadza.
Maonero angu, dai Reserve Bank yanga yakwanisa kuti mari iyoyi yawanikwa iri cash uyezve cash yese yanga ichidiwa nevanhu, kuti ukaenda kubhengi unonowithdraw cash ya ukatasa RTGS waikwanisa kungoenda kubhengi unopiwa kana 20,000 RTGS of which yanga yatwa less than $5 even per official market. Saka Reserve Bank ngaiteedzere mapolisi anoteedzera nemusika, atinoti mamarket forces. Market forces inokutaurira kuti chirikudiwa nevanhu chii. Izvo zvichiri kudiwa nevanhu iZig asi riri cash.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mwoyo mutamba sere vanoti chikuru chinodiwa pari zvino kutambirwa kwemari itsva yemaZig neveruzhinji, asi zvinobva chete mukuwaniswa kwedzidziso izere mune veruzhinji.
Zvakare vemabhizinesi havana kunge vakapiwa nguva yakakwana yekuti vanokwanisa kuti vange vachitaurirana vachiwanawo nzwisiso yekuti mari iyi inorevei uye inoshandisika sei. Zvinhu zvese izvi zvinoita kuti mari isagamuchirwa zvakanaka. Kana mari ikasagamuchirika zvakanaka, uremu hwayo hunobva hwadzikira.
Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa svondo rapera kuti ratumira zvikwata zvichange zvichitenderera nenyika zvichipa dzidziso kune veruzhinji pamusoro pemari itsva iyi, asi vamwe vataura neStudio 7 vanoti vachakamirira zvikwata izvi mumatunhu avo. Kunze kwekunge mari itsva iyi yatambirwa neveruzhinji zvichitangirawo mukutambirwa kwayo nehurumende, vakawanda vanoti havaone ichibudirira.